Mashoko aya ataurwa nemwe mukuru wemapurisa anoona nezvemutemo, Deputy Director Legal Services, Civil Process, Assistant Commissioner Takawira Nzombe, apo vange vari kutsanangurira Committee yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu, mabasa emapurisa mukuvandudza kodzero dzevanhu munyika. VaNzombe vati mutemo weposa unoshandiswa nemapurisa mukuona kuti masangano kana vanhu vanoratidzira vaita izvi murunyararo, vasingatyore kana kuparadza zvinhu zvevamwe vanenge vasingaratidziri. Vati zvichanetsa kuti mapurisa achengetedze runyararo sezvo bumbiro idzva ravi kupa vanhu mukana wokuita misangano kana kuratidzira pamadiro. VaNzombe vati posa yakanakira pakuti mapurisa anoita misangano nevanenge vachida kuratidzira pamwe nekuzivana navo, kuitira kuti kana paine zvinenge zvaitika kana kuparadzwa kwezvinhu, vanhu vanenge varonga kuratidzira ndivo vanozoripa. Vati havabvumirani nevanoti mutemo weposa wakashata, vachiti mutemo uyu wakanaka chose.
In our country, we've been very peaceful because of the way our laws have been couched. We hear a lot of people saying Public Order and Security Act is a draconian piece of legislation, which to us is very untrue. Certain sections of our society have deliberately misinterpreted Public Order and Security Act, POSA, to suit their aims and whims.
Bumbiro idzva remutemo yenyika rinopa vanhu kodzero yekuratidzira kana kuita misangano pachena vasina kuudza mapurisa sezvinodiwa pasi pemutemo weposa. Mutemo uyu mumwe yemitemo inodarika mazana mana inofanira kugadziriswa kuti ienderane nebumbiro idzva. Asi VaNzombe vaudza komiti kuti dai bumbiro ravandudzwa zvakare kuitira kuti mutemo weposa urambe uripo. VaNzombe vatiwo mutemo wekuti munhu anenge asungwa anofanirwa kuendeswa kudare mushure memazuva maviri asungwa kana kuburitswa kana izvi zvatadza unokanganisa mashandiro emapurisa, zvikuru sei kunzvimbo dzisina matare edzimosva. Vati kunzvimbo idzi matare anogara kamwe kana kaviri pasvondo, Circuit Courts, uye zvinonetsa kuti vaburitse vasungwa zvikuru sei vanenge vachipomerwa mhosva hombe dzakaita sekuponda kana kubhinya. VaNzombe vakumbirawo maseneta kuti kana zvichigona bumbiro idzva revandudzwe kuitira kuti vakwanise kuchengeta vasungwa munzvimbo idzi kwenguva yakareba kudzamara vaenda kumatare.
So we appeal to this committee as well, so that in areas where we don't have courts which are sitting, which we are there always, where we have circuit courts, can we not be allowed then to extend that, so that we'll be given these powers to extend the detention of the person to 48 hours, because the court will be coming on a Tuesday. Because if we release a person and he goes away, then we have problems. We'll have to look for resources to look for that person.
VaNzombe vatiwo kunyange hazvo dare redzimhosva repamusoro rakapa mutongo wekuti mapurisa anofanira kuchenesa zvitokisi zvavo, mapurisa haagoni kuita izvi pari zvino sezvo asina mari. Vati dare risati rapa mutongo uyu zvichitevera nyaya yainge yakwidzwa kudare iri neveWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza mwedzi wapera, hurumende yainge yatoita ongororo yakaratidza kuti zvitokisi zvemapurisa nemajeri zvinofanira kuvandudzwa nekugara zvakachena. Vati munhu wese anoda kuti zvitokisi kana majeri agare akachena sezvo munhu wese achikwanisa kusungwa kana kuenda kujeri musi upi zvavo. Mune imwewo nyaya, VaNzombe vati hapana zvingaitwe nemapurisa panyaya yavamwe vakuru vakuru vemakambani vaizvipa mari dzakawandisisa, vachiti vanhu ava vaitambiriswa mari idzi nemabhodhi emakambani avo. Vati kunyange hazvo zvisina kunaka kuita izvi pachivanhu, zviri kumabhodhi emakambani iwaya kugadzirisa nyaya idzi, vachiti mumwe wevanhu vaitambira mazimari akawandisisa vaHepson muchecheteri veZBC vakangosungirwa nyaya dzeuori pakutengwa kwemuchina wekutefenyura kubva kuChina, apo vari kufungidzirwa kuti vakaita chikiribidi pakutenga muchina uyu. Zvichitevera kubuda kwenyaya dzemari dzakawandisisa idzi kana kuti salary gate, veruzhinji vange vakatarisira kuti pachasungwa vanhu, asi kusvika pari zvino hapana chati chaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.